Sekuru Filimoni Joani Kaiboni Kambeni, avo vane makore makumi masere nemafumbamwe kuberekwa, munhu anogara achirwara. Pari zvino havachakwanisi kutaura. Vakambeni vane madzimai maviri, mukuru ari amai Miriam Kambeni, mudiki achinzi Aida Kambeni. Madzimai aya anoti ari kushungurudzika zvakanyanya nezvavakaitirwa nekambani yeAngin Investments. Amai Aida Kambeni vanoti kubvapa vakatamiswa makore maviri apfuura, hapana chakazadzikiswa pane zvavainge vavimbiswa nevekambani yeAngin Investments. Amai ava vanoti vakarasikirwa nemidziyo yavo pamwe nezvipfuyo.
Isusu takatamiswa musi wa 27 February 2011 tichizi tiri kuende kokupa idzimba. Tasvika ikoko akatitora akati sekumakomboni. Sekumakomboni akati hatiri kuvake dzimba dzenyu manje manje. Tagara tagara hapana chakaitwa. Takaende kwa DA kundotaurira DA kuti akomana tiri kutambudzika zvedzimba dzisati dzakuvakwa here. Akati tichaona, tichataura nawo machaina. Tagara takanga tine huku, mbudzi, mombe zvese zvakaparara. Midzi yedu yatakanga tine tabve kumba ikoko yakasvika kungotsvetwa kuchinaya zvikaparara, maTV, maredhiyo, mibhedha, mawadhiropu zvese zvakaparara.
Amai Aida Kambeni vanoti pari zvino vari kuziya nenzara uye vana vavo vari kutambura. Amai ava vanoti vakanogogodza pamisuwo yevakuru vemuhurumende kunyanya kwamudzviti wemudunhu remutare vaCosmas Chiringa kasingaperi nenyaya yedambudziko ravo, asi vanoti hapana chadi chaitwa.
Saka nzara hapana chitinopuwa chekurya, zviro zvese takaparadza nepamusana penzara. Vana vedu kubve kumusha ikoko havana kufunda. Gore rese rakapera, rechipiri takazoedze kotaura nematicha zvikazouyai muchere matrenji, tikachere matrenji. Gore rino takataura zvine maticha ari kuti uyai muforume zvidhina 15,000 ndiko kuti ana enyu aende kuchikoro. Saka tiri kutambudzika, tiri kumbirawo rubatsiro.
Mukadzi mukuru pamusha wekwaKambeni, amai Miriam Kambeni, vanoti chikumbiro chavo ndechekuti vavakirwe dzimba dzekuvimbiswa kwavakaitwa.
Dambudziko yatiri kusangana naro ngerekuti dai yatipawo dzimba dzedu, ngokuti tatambura kwetiri, chikafu hatina, kugara zvese takapedza. Uye takambodaidzwa maDA musi wechipiri ukazi uyai mwese nemurume uyu ndambotobvemwa musi wemande. Vakubva tachienda chipiri, svike ikweyo ngazi womwauya, tikati tauya naye ya murume wedu, tese tiri 14 takaende. Svikazi chitaura ichi chemo chenyu ndiwani iwewe, totaure zita renge zita regarega, munhu ega ega otaure zita rake ichinyorwa. Zvapera izvozvo ngazi muri kudei, munhu otaura ega ega kuti tiri kude dzimba dzedu dzakaputswa. Uyu otaurawo tiri kude dzimba dzedu dzakaputswa. Vabva zvazi zvakanaka, inini ndichachizoronga nenyaya yedzimba dzenyu.
Mugarisani wemhuri yekwaKambeni uye vari sekuru wavo vaSifa Sigwayawaya vanotiwo vanoshuvira kuti kana paine vanokwanisa kubatsira mhuri iyi vaibatsire, sezvo iri kudya nhoko dzezvironda.
Pane vese vanogona kubatsira matambudziko kuti mhuri yekwaKambeni vabatsire nemwoyo wavo wese. Tiri kukumbira kana kune vemahuman rights mane maloya vachaona nyaya yekubuda kwaichaita, nomete kunze kwenyika kana kupi nekupi, handina sarudzo. Ngavabatsire nekuti Kambeni munhu anga akavaka, anozikana nekuvaka nekubatsira hondo rusununguko. Akaparticipata sekudarika maw veterans, akaparadza bhizinesi rake, akasvika paurombo huripo pari nhazo wazopedziswa naAngin. Saka ndokumbira kuti pane nyika yese ndirikuzama nepandokwanisa napo kuti tibatsire mhuri kuti vapuwe dzimba dzavo.
Vagwayawaya vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti makambani emangoda ekwachiyadzwa abate vanhu ekwachiyadzwa zvakanaka, izvi hazvizi kuitwa.
Anati ari kubatsira harina kana profiti harina. President Mugabe pamwe pacho anoshoga pamwe wacho, vakaunza makombita akanyudzwa. Makombita zeye vanachikoro akauya rori zvikanzi makombita zenyaya, hakuna kombita chikoro yakazonekwa kuti yakaenda nekupi. Zasarichiti nyaya inofanira kubuda mumapepa kuti makombita kana akaendeswa akanzi aende akauya nemutungamiri wenyika achinzi makombita auya pavanhu akazoenda kupi? Mari yakanzi yabhadharwa naChinese ambassador zvakanaka zvakanaka kuzoenda uyoyo, yakaenda kupi? Akati ndabhadharira vana mari school fees for 2 years, asi mari yacho hakuna kwayakaona kuti yakaenda kupi. Vana vari kudzingwa izvozvi, vana vane nzara, asi maini iri kumainwa 24 hours. Last time ndakati ndakaenda kuBulawayo kuZANU-PF conference yeye, President Mugabe achitaura kuti kwachiyadzwa vanhu ngavabatwe zvakanaka, kwachiyadzwa vanhu ngavatamiswe vapuwe dzimba dzavo, sekuti ndiko kwabva mineral yakakosha munyika muno, ndiko kune kwaita uremu nyika ino yese. Saka vanhu vese ngavabatwe sekodzero yevanhu, asi uchingobva ikoko kuenda magavhi namapa hakuna chakabuda chakanaka.
Studio 7 haina kwanza kutaura ne mkuru anona nezvokufambiswa kwemabasa kuAngin Investments va Romeo Daniel Mutsunguma pamwe chete neva Amos Mukarango vanona nezvokufambiswa kwemashoko mukambani iyi. Mudziti wedunhu remutare vachiringa avo vaifambisa kutamiswa kwevanhu ava havana kuwanikwa muofisi mavo nhasi. Asi mutevedzeri wavachiringa vaSimon Sigauke varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havana mvumo yacho. Vasigauke vati vane mvumo yekutaura nezvenyaya iyi ndivachiringa. Provincial administrator vafunga imbetsa uye governor weManicaland vaChris Mushowe chete. Asi vaviri ava havana kuwanikwa kuti vatipe zvizere maererano nezvenyaya iyi iyo iri kushungurudza mhuri dzakawanda dzinosvika 35 dzakatamiswa kubva kwadzaigara dzinosanganisira yekwakambeni dzichiendeswa kuada Transau. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Tandiri vanoti kodzero dzemhuri idzi dziri kutyorwa nevekambani yeAngin Investments. Gweta iri rinoti mhuri idzi dzinokwanisa kuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva kuti kambani isungirwe kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Isu tinoona kuti sevanhu vanomirira kodzero dzevanhu tinoona kuti kambani iyi zvairi kuita zvinotyora kodzero dzevanhu nokuti munhu wega wega ane kodzero yekunge achigara nemhuri yake pamusha wake. Iko zvino vanhu vavagara vakangoungana pamacompounds. Saka nokudaro kodzero dzavo dzakawanda dzekurarama nemhuri yako dzakatyokwawo. Tiona kuti kodzero dzavo dzokuva nemisha yavo dzokuitawo own maproperties avo dzakatyokwa zvakare. Uye kuti vanavo vanenge vane right to education nedzimwe kodzero dzakasiyana siyana havachakwanisi kusadzikisa kunyange kodzero idzodzi nokuda kwekuti kambani iyi yakapa promise dzaisina kukwanisa kusadzikisa. Yanga ine jana rekuti inosadzikisa kunyange zvaika promisa izvozvo kune vanhu ivavava.
Kambani yeAngin ndeye mubatanidzwa wehurumende yakamirirwa neZimbabwe Mining Development Corporation nekambani yekuChina yeAnhui Foreign Economic Construction Company. Vakuru vakuru mukambani iyi vanhu vari muchiuto nemuchipurisa avo vanosanganisira munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMartin Rushwaya vaOliver Chibage mumwe wevakuru vakuru muZimbabwe Republic Police pamwe naBrigadier Charles Tarumbwa. Vanomirira kambani yekuChina iyi vanosanganisira Jiang Xiaoyao naPeng Zheng. Studio 7 inakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi kana kuZMDC kuti tinzwe divi rayo. Kudzimara kambani yeAngin pamwe chete nehurumende yeZimbabwe dzatora matano panyaya iyi. Mhuri dzakatamiswa idzi dzicharamba dzichishupika dzichirota manyakare apo dzaigara zvakanaka kwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 kwaOdzi Mutare North ndini Lweda Moyo.